Vachitaura munhandare yeNyamhunga mukaribha, vachamisa vati mutungamiri wezanupf vaemarson munangagwa vari kubatsirana nasachigaro wezek amai Priska Chigumba kubira sarudzo dziri kuitwa mwedzi uno.
Inyange naanenge aripo achibatsirana naChigumba, zvinodaka ndakubatai. Vaida kuenda kunopurinda mabaloti zvechitsotsi, tikataura kuti haivhiiwi chidembo tamba tamba musiwo ndakabata. Hakuna anogerwa asipo, munhu anogerwa aripo. Wakambona munhu anorohwa wivhi asipo? Chiza mbamba chiza. Kukula izenzo. Gore rino matsotsi agerani.
Vachamisa vati Zeki karamba ichiomesa musoro panyaya yekudhindwa kwemapepa yekuvhotera nekwaari kudhindwa. Vacharatidzira zvine mutsindo muHarare svondo rinouya.
Mangwana ndikusangana naKofi Annan. Kana tisati tawirirana, nyaya yakwira mutarara. Ndiri kushedza nyika yose muHarare. We are going to shut down Harare. And I've told them because it's according to the law. Munhu wese tiri kumukoka, tiri kutaura kuti haivhiiwi, nesarudzo dzacho dzinoitwa tawirane ballot, tichiziva kuti rabikwa papi, rapakurwa papi, nani, nguvai, sei, harina mhiripiri here, harisi kuvava here.
Vachamisa vati hurumende inenge yatadza inofanirwa kubviswa, vachiti ivo vakasarudzwa vakatadza kupa vanhu mabasa mukati memwedzi mitanhatu mushure mekusarudzwa vanofanirwa kubviswa pachigaro.
Kana uri mutungamiriri hatidi kuona munhu anoti uri minista, pati munyika munonzi hamuna mari mumabhengi, totoramba tichi zviri noma. Uri minista welebha, hamuna mabasa munyika, toti zviri noma. Government yatadza kudhiriva haifani kuwana rest. Haifani kunyarara, haifani kuzorora. Fatiri kupinga isusu mukaona ndatadza kupai mabasa in 6 months. Niendesei kumba ndatadza basa.
Mumwe mudzimai apinda musangano wanhasi uyo wapindwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezvishanu amai Emilda Chingosho vati vane tarisiro yekuti vachamisa vachapedza matambudziko mazhinji emadzimai kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika.
Ini ndinofungidzira kuti vachamisa kupinda kwenyu government. Vachamisa vano tichinjira nemaziviro edu zvizhinji kupfurikidza nezvavakamboitwa navatangirai. Madzimai ndanga tanchiti madzimai ngaayo anokwanisa kunge achivhu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna amai Chigumba kanawo kuzanupiefa mashoko avachamisa. Vachamisa vari kuenderera mberi vachitsvaka rutsigiro uye misangano yavo iri kupindwa nezviuru nezviuru zvevanhu vari kuzviendera kumisangano iyi pasina anovamanikidza. Ndakamirira Studio 7 mukaribha, ndini Arthur Chigoriwa.